Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gumiguru 19, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komisheni yava muAtlanta inoti inogona kushevedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kuti vazopa ufakazi. Vanorwira kodzero vanoonekana nemutumbi wemurwiri wekodzero dzevanhu aive nemukurumbira vaWellington Zindove avo vakashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vanhu vakawanda munyika vochema-chema nekushayikwa uye kudhura kuri kuita mishonga zvopa kuti upenyu hwevarwere vakawanda hupinde munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni iri kuongorora zvakaitika pamirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu inoti inogona kushevedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kuti vazopa ufakazi pamberi pekomisheni iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau muHarare manheru ano mushure mekunzwa ufakazi kubva mangwanani, sachigaro wekomisheni iyi vaHalima Motlante vati vanogona kushevedza vaMnangagwa navaChiwenga kuti vazopa ufakazi panyaya yekunzwa utungamiriri wenyika hunoziva zvakaitika kuti masoja azopinda mumigwagwa achipfuura vanhu sezvaakaita. Izvi zvatsinhirwa neimwe nhengo yekomisheni iyi vaLovemore Maduku avo vati kushevedzwa kwavo kunoenderana here nekuti komisheni yavo yapiwa ufakazi hunokodzera kuti vaMnangagwa navaChiwenga vamiswe pamberi pekomisheni yavo.
Vanokwanisa kutakuuya asi tochitanga kubvunza vari pasi pavo. Kana vari pasi pavo vakataridzwa kuti havana mhinduro dzese, ndopatinozotsvaga kuna president nevice president.
Vatiwo vari muchiuto vakatarisirwawo kumiswa pamberi pekomisheni kubva musi wa10 mwedzi unouya pachaenderera mberi komisheni iyi kunzwa ufakazi.
Kubva ipapa kusvika musi wa25, 26, 27 tiri kumbonofambira dzimwe nzvimbo dzekweHarare, Bulawayo, Gweru, then tozobva ikoko tozoya musi wa10 November todzoka muHarare totanga kunzwa kubva kumapurisa nemasoja apa tauchida unyatsobvunza vakuru vakuru vacho kuti chii chakaitika, mapurisa anga aine mvumo here, masoja anga aine mvumo here, vakashandisirei futi sekushandisa kwadzakaita.
VaMotlante vati vari muchiuto ava vakatarisirwa kupa umbo hwavo pajekerere sezvanga zvichingoitwawo nevamwe vafakazi. Mumwe wevapa umbo hwake kukomisheni vaIgnatius Neshava vati tezvara vavo vaIshmael Kumire vakapfurwa nemasoja vari vese vakadonera mutsoka dzavo. Izvo zvavanoti zvakavarwadza zvikuru. VaNeshava vati mhuri yemushakabvu haina kufadzwa nekuvhariridzwa kwakaitwa uwandu hwevanhu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi. Hurumende inoti kwakafa vanhu vatanhatu chete mumhirizhonga iyi, asi vemasangano akazvimirira vanoti kwakafa vanhu vanoda kusvika 10 sezvo vamwe vavo vakafira munzira vachienda kuzvipatara.
Chekutanga chandiri kutaurira izvi
ngechekuti hatingadezi maforeigners vanhu vakuru kuze kwenyika kuti tivanyepere pamusoro pezvinhu zvinoitika muZimbabwe. Kana taona kana ngatibatei pane mungu wenyaya violence kana ichibva kumapato anopikisa havaite voga, vanoita nefunding inowanikwa nemacivil society organizations kunana USAID kunana ariko maorganizations ariko ari international anopa vanhu ava mari kuti vaite perhaps zvimwe zvinhu zvavanenge vachiti ha ndezvekuti tirwire utongi hwejekerere. Handisi unoona asi zvavanozoita zvizvo zvejekerere zvinozikanwa. Ndosaka USAID yakazoti vamwe vakatoba mari vakavaka dzimba ikamisa kufanda vamwe mari dzacho idzodzo dzine kuda kuzvinhu zvakaita seizvozvo. Saka ndozvinhu zvatirichiti commission ngaizive kuti violence inoitika muno munyika muno mhirizhonga inobva kumaangles akasiyana siyana. Maangosiwa ngaabatwe batweka zvionekwe kuti ndozvinoitika kwete kuti zvisiyiwe zvakadaro. Vanotipaka vanongotipaka mapiritsi enhema yekuti aiwa idai so zvinofamba mangwana asi tavanyepera. Saka chinhu chakakosha kuvaudza chokwadi.
Mutsigiri weZANU PF vatafadzwa mugwadi vati masangano anoshanda akazvimirira akafanana nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ane chekuita nemhirizhonga yakaitika muna Nyamavhuvhu sezvo achiti masangano aya anodyidzana neMDC. Hatina kukwanisa kutaura nevemasangano akazvimirira aya tisati taenda pamhepo. Zvichakadai vamotlante vati vachaendawo kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nemutare nebulawayo sekomisheni kuti vanonzwa kuti hapana vamwe vanhu vakarambidzwa kufamba here musi wakaitika mhirizhonga iyi muHarare. Vatiwo komisheni yavo yave nehumbo hwezvinyorwa mifananidzo nemavhidhiyo ezvimwe zvezvakaitika panonzi pakapfurwa vanhu nemasoja vakafa vamwe vakakuvara musi uyu apo pakaratidzirwa nevanhu muHarare vachigunun'una nekunonoka kwavanoti kwainge kwaitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuburitsa zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevematongerwo enyika nhasi vaonekana nemutumbi wemurwiri wekodzero dzevanhu aive nemukurumbira vaWellington Zindove avo vakashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamunamato waitwa pamba pavaZindove avo vakashaya nechitatu, mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vati zvinosuwisa kuti vaZindove vakashaya nechirwere chegomarara icho chave kupedza vanhu munyika sezvo muzvipatara musina nyanzvi kana mishonga yechirwere ichi.
Uyezve chinonyanyisa kurwadza ndechekuti denda ramutora regomarara colon cancer muZimbabwe hamuna zvakakwana zvekurapa vanhu. Ndozvimwe zvinorwadza zvakare kuti kana uchingoita dambudziko iri kazhinji kachona ndo kupera kwazvo. Katinosurukirwa zvikuru, tarasikirwa, tiri kuchema kuti hasi tinoti zorora murugare Wellington Zindove. Ticharamba tichishingaira tichienda mberi nekurwira kodzero kusvika tasvika parinani senyika yeZimbabwe.
Chiremba zvakare vari mumwe akamboshanda navaZindove vaitika munetsi vati chirwere chegomarara chiri kuwanda munyika uye hurumende inofanira kutora matano ekuona kuti vanhu vaziva nezvechirwere ichi nekukasika.
Tinofunga kuti hurumende inofanira kuti itore matano akati kuti anoita kuti vanhu vagare vachiongororwa nekuti njongonjongo wekurapa kensa chakakosha ndechekuti inofanira kubatwa isati yatekeshera, ichiri pekutangisisa nekuti zhinji dzacho dzinorapika kana ichinge yakasika kubatwa.
Muzvare Gladys Chachwayo avo vakashanda navaZindove kumasangano akaita seZimbabwe National Students Union neCrisis in Zimbabwe Coalition vati vasuwa zvikuru nekushaya kwavaZindove.
Tarasikirwa zvakanyanya is a movement inoda democracy muZimbabwe nekuenda kwaita vaWellington Zindove, asi tongoramba tichingoshingiswa nenzira yavakafamba nayo tichingorambawo tichiendera mberi nepavasiyira.
VaProsper Tiringindi ndemuwe vechidiki vakabatsirikana nezvirongwa zvaiitwa nesangano ravaZindove reYouth Forum.
Zvinhu zvatikanganisa zvikuru sei munhau dzemaerano nokushanda nezvemayouth nokuti munhu aishanda navanhu vakasiyana siyana asingatari kuti unobva kupolitical party ipi uyezve angari munhu aifarira navanhu. Saka semayouth eZimbabwe tinoti sevanhu kumasvingo tarasikirwa nenhengo yeYouth Forum vaWellington Zindi.
Munyori muMDC inotungamirirwa namuzvare Tokozani vamekupe vanixon nyika dzino vati vazindove munhu afa achirwira kuona kuti Zimbabwe yawana utongo hwejekerere.
Hazvichati netsei kuti basa ranga richibatwa nemukomana yatinge tichikwanisa kuriita. Zvinogwadza ndezvekuti space yanga akabata yemayouth ndiyo yaita kuti even tiedze zvatirikuzama kuedza kuti tinge tichitora nyika yeko. Tarasikirwa zvikuru kwazvo.
Mutauriri wenational constitutional assembly Mamadok Chivasa vatiwo nyika yarasikirwa nemunhu airwira kodzero dzevanhu pamwe neutongi hwejekerere. Sangano ravazindove reyouth forum rinodzidzisa vechidiki raramo yakanaka munyaya dzematongerwo enyika, utano, tsika nezvimwe, uye vazindove vange vave nenguva yakareba vachitungamira sangano iri. Vazindove vasiya mudzimai nevana vatatu uye vacharadzikwa mangwana mumusha wekwazindove kubhikita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushayikwa uye kudhura kuri kuita mishonga, zvopa kuti upenyu hwevarwere vakawanda hupinde munjodzi. Zvipatara zvikuru zvehurumende zvinonzi zvasara nemishonga yakakosha isingadarike mazuva gumi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wePharmaceutical Manufacturers Association of Zimbabwe vaEmmanuel Mujuru vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekushaya mari yekunze.
Maro materials atinoshandisa kuti tibike mushonga uno munyika tinoda 2.2 million pamwedzi. Iye zvinezvi tiri kuwana for the past 3 months takawana 10%, asi musvondo radarika iri tawana almost close to 2 million. Tatenga kusouth Africa, kuindia nekuchina.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvare Emily Nyati avo vanotengesa mishonga muHarare.
Tinoimporta mishonga yakawanda, even inomanufactura yacho locally inoda maraw materials which are imported, all of them. We haven't been getting allocations as pharmaceutical sector, even just health in general. I think the major allocation was in April, and then after that, in essence, tingatoti hapana hapana.
Muzvare Nyati vachivo nyaya iyi yave nenguva isina kugadziriswa.
Nyaya iyi haina kutanga iye zvino. It's now been like 1.5 years or so, or even 2 years, tichinyengetedzana. Tichivaudza kuti kuchaita crisis but pasina chakaitika.
Tavabvunza kuti ndeipi mishonga iri kunyanya kushayikwa.
Mishonga yese hapana yatingati iyi ndo iri kuwanikwa iyi, because yese iri kutoshayika. Unogona kuwana mumwe mumwoshaya. Saka pane vanhu vanonwa tinoti machronic medication ezvinhu zvakaita seBP, sugar, what. Zvinogona kushaya basa kuti wawana one woshaya imwe yacho.
Hurumende inoti iri kuedza kutsvaga mari yekubatsira mukutenga mishonga, uye nezuro yakabva vanotenga nekugadzira mishonga mari inosvika mamiriyoni matatu nezviuru zviviri mushure mekunge yambopawo mari inosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvisere svondo rapera. Asi chiremba Dr. Rutendo Bonde vanoti mari iyi idonwe remvura mugwenga.
Sekta yemishonga yega yanga ichitarisira 29 million. Saka tinozvibvunza kuti vanoprioritiza chii.
Mukuru wechipatara cheMpilo Hospital Dr. Solwa Yongwenya vaudza nepfenyuro yeZBC nhasi kuti vasara nemishonga inokwana mazuva gumi chete. Matambudziko aya ndemamwe akatarisa nawo nezvipatara zvikuru zvakaita seParirenyatwa Hospital, Harare Hospital, UBH nezvimwe zvipatara zvose zvehurumende. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemishonga.
Mafamasi mazhinji atinawo ese ari kuti mishonga yavainayo iri kutengwa nemari yemadhora ekuAmerica. Asi ruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe havasi kukwanisa kubata madhora ekuAmerica nekuda kwokuti vanhu vanotambira mari yavo nemabhonzi nemaRTGS.
Varusike vanotiwo vamwe vanhu vave kutopona nekuenda kumaprofita nekun'anga.
Nekuda kwekuti vapererwa, vamwe vaakuenda kumaprofita, vamwe vaakuenda kudzin'anga, vamwe vaakunotenga mishonga inokuparalel market. Ende mimwe mishonga iyi ine dambudziko rekuti haunyatsoziva kuti mafake drugs here, mishonga chaiyo chaiyo here, inozonyatsoshanda here. Kwoita njodzi nawo yekuti vamwe vanozopedzisira vaakuzodambudziko rakuzokurisisa nekuti kumwa mishonga isinga kwanise kurapa dambudziko rawinaro.
Pharmaceutical Society of Zimbabwe iyo inogadzira mishonga inoti inoda mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu kuti itange kushanda zvakanaka. Vepharmaceutical Wholesalers Association vanoti nekuda kwechikwereti chemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu havachakwanise kupiwa mishonga kwavaiitenga. Vanoti pamwedzi vanoda mari inosvika mamiriyoni masere. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vanoshandisa mafuta edzimotokari vari kushoropodza zvikuru mashoko esangano reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ekuti vamwe vanotengesa mafuta ekufambisa vari kuviga mafuta avo kuitira kuti vagotengesa kana mitengo ichinge yakwira. ZERA inoti vese vari kuviga mafuta vari kutyora mutemo uye vanogona kutorerwa marezinesi avo. Hatina kukwanisa kubata mukuru wesangano reZERA Engineer Gloria Magombo sezvo vanga vachinzi vari mumusangano zuva rose, asi mubatsiri muofisi yavo Muzvare Felicius Sibanda vaudza Studio 7 kuti hakuna mumwe munhu anokwanisa kutaura akamirira sangano iri nezvenyaya iyi kunze kwamai Magombo. Tagona kubata muzvina bhizinesi uye varisa chigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekurima vaJustice Mayor Wadyajena veZANU PF kuti tinzwewo maonero avo.
My point of contention is this. Why can they name them? Because these guys are regulatory authorities, right? Why can they name them? It's simple. Anongoera zero kuti iwe mayor uri kuita chifiro. Uruku water fuel, you are selling fuel in Forex, yet you are getting allocations from RBZ. Then to put a statement in that fish or strategies. There's no insight around Vietnam. People are suffering, right? Everyone, they are spending time at you. You productive time at you, but they are you, right? Apana ruku wana eni return. Time is a rupira norma kiu. Transport is double. My price is akira ese, you see. But just at my kiu. Munobwe that fish or strategies. Okay, can I get fish or then what? Because what is that fish shop? How are you rectifying it? Can you rectify a statement?
Saka zvavanofanirwa kunge vachiita veZERA zvii kugadzirisa dambudziko remafuta iri munyika?
ZERA is the licensing authority. Ndoo vane mandate, ndoo vanolicense ma oil companies essence bab ZERA. Vanoita masupervision zvezvese. Ndoo vanozvava ningira ningira license kutora kwakati, ningira ningira license kutora kwakati. Ano uya anotreda, uya anoita retailing vese ndoo vanoita izvozvo. They are official, it means they did their investigations here. Kuti paiyati, because you can't just come out from nowhere with the official shortage here. Vakaita investigations and then they come up with something. But I'll be surprised kana vangotaura from nowhere.
Saka pavari kurasika ndepapi? Makazvitarisa.
Haina ndinga vaudziri basa ravo nechokwadi chose. Iwe ZERA ngavaite basa. Verenga mastatutes avo yese. Verenga zvinova gavena regulatory authority. And then implement. Ndovanga tichofanira kuita izvozvo.
Avo vanga vari muzvina bhizinesi uye varisa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekurima vaJustice Mayor Wadyajena vachitaura vari parunare vari kugokwe.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nefenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubva mufuro kusvika pakupera kwevhiki rinotevera. Teerera iStudio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki rinotevera, apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu. Tichiita zvehurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki rinotevera, apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Aimbove gurukota rezvemitambo mukinya Hassan Wario atongwa nhasi mudare achipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yake zvisizvo mushure mekutora mari yaifanirwa kushandiswa nevaikwikwidzwa mumakwikwi e2016 Rio Olympics. Komisheni inoona nezvesarudzo muAfghanistan yaendesa mberi nesvondo rimwe chete sarudzo dzekutsvaka nhengo dzeparamende mudunhu rekuchamhembe kwenyika yeKandada, zvichitevera kuurayiwa kwevakuru vakuru vaviri. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, rinoti rakanyorera kusangano revashandi vepasi rose reInternational Labour Organization, ILO, richizivisa sangano iri nezvekutyorwa kwekodzero dzevashandi pamwe nekurambidzwa kuungana sezviri mubumbiro remutemo rehurumende yeZimbabwe. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vakanyora tsamba kusangano reILO mazuva matatu apfuura vachiti Zimbabwe imwe yenyika dzepasi rose dzakasaina chibvumirano chekutevedzera mitemo yevashandi pamwe nekuchengetedza kodzero dzavo. VaMoyo vanotiwo vari kuronga kukwirira kudare redzimhosva vachida kuti mapurisa amiswe kushungurudza nhengo dzavo. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvevashandi Amai Sekai Nzenza kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Taona nyaya yaitika musi wa11 October, leadership nevamwe across the country vashandi vakarohwa vakasungwa nyaya dzavo dzichiri kumadare vachiexercisa kodzero ravo riri kuconvention 87. Zvinofanira kutaurwa kuILO, saka hazvisi zvinyuwani kana hurumende ichingochora kodzero remushandi iro riri mumaconventions. Iyo hurumende inenge yati inotedzera maconventions akaidayo. Tinotoripota kuILO, saka we have already notified ILO kuti munomu tinogona kuvataka ratifya convention yakati seZimbabwe, asi hatisi kuitedzera. Ndizvo izvi zvaitika musi wakati ichi chaitika. Ndizvo zvakaita kukoratidza kuti hurumende haisi kutedzera maconvention inenge yakaratifaiwa yakaisa mutemo wenyika kuti vashandi vane kodzero rekudemonstrata vopetishina. Zvamuconstitution yeZimbabwe izvozvo, asi in practice hazviitike.
Saka tsamba iyi makaendesa rinhii kuILO?
Yane mazuva matatu yaenda kuILO. Takatovapira nyaya yedu yezvakaitika musi wa11 October.
Saka chii chamunotarisira kubva kuILO kana mavapira zvichemo zvenyu izvi?
Mamechanisms aya akaisirwa kuti nyika dzizive kuti vamwe vari kubata sei nyaya dzemutemo. Umutemo kauyu unenge wakazvipira wega uchiti ndichatevedzera. Saka kuzivisa vamwe zvinotovatsira, because pane dzimwe nyika dzinoti kana nyika yakadai ine rekodi yakadai panyaya dzekodzero dzevanhu, munotogona kushaya ruvatsiro.
Avo vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutaura nenyanzvi munyaya dzeupfumi dzekuZimbabwe idzo dzanga dziine musangano wezvemabhizimusi imo muno muWashington.
Robina, ndinotungamirira sangano rinonzi CEO Africa Roundtable. Takasvika muno musi wa11, takasvikira kuDallas, Texas. Takaita misangano yakati wandei kwemazuva anokwana kuita matatu. tikazobva ikoko tikauya kuno kuWashington DC taita zvemisangano yakati wandei itibatanidza nevanhu vehurumende yeAmerica vanoita mabhizimisi vanoziya zvemari nevanoziya zvekutengesa nekutengeserana zvinhu muno muAmerica.
Mungati makatambirwa sei nyanya nevanomirira hurumende yeAmerica tichiona kuti kudyidzana pakati peZimbabwe neAmerica kwanga kuchiti shupei sezvo pane zvikwanisiro zviri kunzi neAmerica iri kuda kuti Zimbabwe iite kuti vachiwanikwa ivo vachitambanidza maoko avo.
Tinotenda kuti izvo mafambiro atakaita nekasvikiro takafadzwa nekutopuwa mukana wekuti titaure nevanotungamirira hurumende dzeAmerica. Tichitaura semaZimbabweans, kaonero, kaziviro nekaitiro katiri kuita kunyika yedu. Hongu vanonga aine maziso avo semaonero avo, asi isusuwo semaZimbabweans ndisu varidzi venyaya tinotaurawo sekaziviro katine kaonero nekaitiro katinenge tichiita kumusha. Asi regai nditi izvo, tichitaura navo zviri kutaridza kuti izvo vakasununguka chaizvo kuita mabasa nesu. Hongu zvikwanisiro zvauri kureva zvinogona kunge zviripo, asi sekatauriro katiri kuita zviri kuita kunge zvisina zvipingaidzo zvakanyanya kuwanda kana tichida kuti tiite mabasa. Ndokatauriro.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vateveri vemutambo wenhabvu vave nemaroto efainari yechibuku Super Cup pakati peCapes United neDynamos zvichitevera mubatanidzwa yezvikwata yemasemifinari yaitwa nhasi Maskati. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Dynamos neCapes United hadzisi kusangana mumasemifinari echibuku Super Cup zvichitevera mubatanidzwa wezvikwata zvasara mumukombe uyu waitwa nhasi Maskati. Dimbare iri kutamba netriangle uku makepekepe atisangana neHarare City mumitambo ichatambwa musi wa 28 Gumiguru munhandare dzichaziviswa neve Premier Soccer League mukufamba kwenguva. Dynamos neCapes United dziri kutatarika muPremier Soccer League zvekuti vatsigiri vezvikwata izvi vari kutarisira kutora mukombe uyu kuti vaonewo chekuratidza vamwe vavo mukupera kwemwaka. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaShakespeare Maruta vanoti hapana chinotadzisa fainari yemakepekepe neDimbare.
Dro yechibuku nhasi ndikuona kunge yakanaka sereke because ndikuona kuti Dynamos ichasangana neCapes pakuti handifungidzira kuti triangle ingakurire Dynamos. And plus futi haakepekepe nematambiro airi kuita Harare City inorohwa. Saka inini mufainari ndichikuna Dynamos neCapes ende ligi iri fainari rinonakidza iyo.
Dynamos yacho iri kuenderera mberi nehondo yekuedza kuchengetedza nzvimbo yayo muPremier Soccer League svondo rino apo iri kusangana neBlack Rhinos muRufaro Stadium nesvondo. Svondo rapera Dimbare yakarova Capes United 2-1 ndokukwira kubva pachinhano chegumi neshanu kusvika pachinzvimbo chegumi nerimwe chete izvo zvakasimudza mhemberero mumusha wavo. Asi murairidzi wavo Lloyd Chigove anoti hondo iri kuenderera mberi achivimbisa iye kuti vatsigiri vechikwata chake vachafara zvekare pachapera mutambo nechipembere.
Pose pasina Dynamos hapana bhora paZimbabwe, saka ipo panapa tiri kutori pahondo. Saka tinova promisa zvakare kuti pacharwiwa, asi panofanira kuwanikwa futi vanhu vachifanira kufara panopera 90 minutes.
Asi mitambo yese yenhabvu yesvondo rino yakamira seizvi. Mugovera Mutare City Rovers vs Yada, ZPC Kariba vs Capes United, Ngezi Platinum vs Chapungu, Naturoot vs FC Platinum, Chicken Inn vs Blower Chiefs, Nesondo Dynamos vs Black Rhinos, Triangle vs Herentals, Highlanders vs Blower City, Shabani Mine vs Harare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tosangana na 8 PM pachirongwa cheLive Talk patiri kutarisa mafambiro ari kuita komisheni iri kuongorora zvakaitika pakupfurwa kwevanhu vakafa mumigwagwa muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. Anokuoneka ine mufaro, ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngakathi samachukela yadula amakungu oil kawakho ekhemesi lama BP lama sugar diabetes abonakali ukuthi azithenge ngeyusa kumbeni ngelokhu zenu ngerandi nganyela mntwana ole randi ngeyetho njayini ngiyabuza lo mbuzo.
Iningi kwabulawayo likhala ngokuthi amavinkili athengisa imithi asefuna ababhadale ngedola lemelika okwenza behluleke ukufinyelela ukuyifinyelela.
Okwakhathi sike sithi thina kulezana ezingu-60 sibe sesifuna ukuthi omama be-electane bona bodwa njengabomama. Kunga-electwa at political party level. Omama noma ngubani ovela ku-civil society kwama-independence noma ngubani kumele ukuthi nxa befuna kumele lo mama be-apply bese bevotelwa ngabomama.
Abekhomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba yeZimbabwe Gender Commission bathi inani labesifazana edalela ePhalamende lilokhu lisehla osokudala ukuthi bangene ngohlelo lweproportional representation kuphela. Ukuhlelo woza Friday, umsakazi weStudio 7 uEzra Chisaswanda uxoxa labeqembu elitsha labasakhulayo elizibiza ngokuthi Codebreakers. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi kwabulawayo likhala ngokuthi amavinkili athengisa imithi asefuna babhadale ngedola lemelika okwenza behluleke ukuyifinyelela limithi. Bakhala njalo la ngokuthi intengo isikhuphuke okwesabekayo okufana lokuthi sebegwetshelwe ukufa ngababusayo ngoba imikhuhlane abalayo ifuna imithi nsuku zonke kodwa ayisathengeki. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba nzima elizweni, kwabagulayo khona kuphambili bengatholi ukwelatshwa okupheleleyo ngenxa yokuvala kwamavinkili athengisa imithi kanye lokuthi abala mali yakwamanye amazwe. Amafamasi amaningi asethengisa ngedola lemelika kuphela njalo engela mithi eyiyo edingwa ngabantu kakhulu. Uhlupho olukhulu lubikwa kuyikuswelakala kwemali yokuyathenga phandle kwelizwe njalo akuqali ngabo ngoba labo bevele bethenga ngemali yaphandle. Umnumzana Bolton Mhlanga obeme phandle kwenye ipharmacy wehluleka ukuthola umuthi uthi bayalile ukumthengisela ngenxa yokuthi ubephethe i-bond note. Umhlanga uthi maningi amafamasi abevalile kuthiwa basahlolisisa ukuthi balempahla ezinganani i-closed for stock taking.
Denge ngazama lapho ukuthi ngethenga umuthi wezinyo kwenye ipharmacy. Ngathi ngifika lapha manje mina dinto ama bond note. Then bathi bafuna ama US dollar. Mina ama US dollar la adengelayo. Ngizengenza ukuthi ngiphiwe phandle lami ngizame ukuhlanganisa le US dollar langkhona. Kuye kunzima ngoba yeyo ipharmacy adivuliwe. Amanye adevaliwe kuthiwa closed due to stock taking.
Ugogo Dlamini uthi sebethwele nzima ngoba bengela mali yakamanye amazwe ikakhulu labo abangela abantwana abaphandle kwelizwe.
Tinogogo vilasakwazi siyalahlwa silabantwana asizalanga kathe samachukela yadula amakuking oil kawakho ekhemesi lama BP lama sugar diabetes abonakali ukuthi azithenge ngeyusa kumbeni ngelokhu zenu ngerandi nganyela mntwana ole randi ngeyetho njayini ngiyabuza lo mbuzo.
Iningi labanini bamafamasi bathi abanyeke bakhuluma lentathelizindaba ngoba besesabela ukuthi bengazithezela olulenkume. Umnumzana Johannes Kloet ole pharmacy kobulawayo uthi isimo lesi sedola leMelika saqala kudala lapho bekhuluma ngokulinganisa idola lebond note.
Inkinga ekhona lapha ukuthi i situation lay e US dollar has been going on for a very long time. Befaka indaba yebond isiba yona i 1:1.
Isimo somnotho elizweni siqhubeka singamahuhle njalo abasebuzimeni obukhulu ngabantu makhaza ngoba laba ababusayo besithi bengagula baye kwamanye amazwe bechiya uZulu engela mithi. Uhulumende usanda kunika isigaba semithi imali ephose ibe yizigidi eziyisikhombisa kuzigidi ezingamachumi amabili lane ezifunekayo. Ingcosana le ayifiki ndawo njalo isibangele ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Laba abathengisayo bazigezile besithi ngabe labo bathenga ngemali yakuleli bebezathengisa ngeyakuleli kodwa akunjalo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Abe komishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba eZimbabwe Gender Commission bathi inani labesifazana edalela eParliamente lelokhu lisehla okwethusayo osokudala ukuba bangene ngohlelo lwezikhundla ababekelwa zona ole proportional representation kuphela. Lokhu kubikwa kuveza ukuba akulabandla elihlonipha ukukhuphulwa kwaleli nani ngokuvotelwa kwabesifazana. Okunenga lolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Ngemva komhlangano weZimbabwe Gender Commission wesibili kobulawayo obuhlaziya udaba lwempumela yokhetho, amabandla wonke ezombusazwe ezweni avumelene ukuba ukhetho olwedluleyo belunzima kwabesifazana. Ukomishina Victor Nkiwane uthi uhlelo lweproportional representation kuzamele luqhubekele phambili ngoba ukhetho lweZimbabwe luyancindezela omama abangena kwezombusazwe. Ethi akulabandla elilandela isisekelo sombuso ngenani labesifazana abangena edale loba iziqondiso zenhlanganiso eSADC ethi kumele babe yisilinganiso sokwedlula okungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%.
Proportional representation iyafuneka ngoba i-one party past the post okuthi owinileyo sehle engena abanye bahle basale bonke. Sibone ngani undermine democracy.
Kokhelwe MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi sekumele kudingwe indlela zokubona ukuba kuzihlalo zedale leParliamente zonke ingxenye kumele ibe ngeyabesifazana.
I-proportional representation siyayifuna ukuthi kuqhubekele phambili kuze kufike isikhathi sokuthi omama labo babe sebe-representwa okulingani labo baba ekumasisilana angu-210. So kwakhathi sibe sithi thina kulezana ezingu-60 sibe sesifuna ukuthi omama be-electane bona kodwa njengabomama. Kunga-electwa at political party level. Omama noma ngubani ovela ku-civil society ama-independence noma ngubani kumele ukuthi nxa befuna kumele lo mama be-apply bese bevotelwa ngabomama. Ukwenza ukuthi omama bevotelwa omama abazihamba beba-represent izinto zabo ngkhona ngayo. Kathesi because omama babehamba ngama-political parties kulokuthiwa i-whipping system. Omama bafika ngale be-whipper. Nxa kule ishu yabomama ofuna ukuyireza nxa iparty yakho ingayifuni ishu yankhona awusenelisi ukuthi uyireze. So kathesi kuza kuba ngcono ngokuthi omama babekwazi ukuthi mina ngithunywe ngabomama ukuthi ngiye ePhalamende. So ngizafika ngenza izinto zabomama.
Ilunga ledale leParliamente kobulawayo unkosikazi Priscilla Mushonga uthi i-PR ayikafezi injongo yayo.
Sithe sizacela ukuthi siza support abantu ababefuna ukuthi ngaba yayiyangezelela isikhathi ngoba asikalungisi lokho esayifakela khona. Manxa siyextender kumele ibe sijinjwe ukuthi izasebenza njani. For example ngeke yaphongubamba ama political parties kuphela ngoba kuthi ukuthi omama bangeke kuma political parties abazoze bakwanisa ukuthi bangene ku proportional representation.
Unkosikazi Aglina Samson Mhlanga ilunga ledale leParliamente eChiretsi uthi bafuna iPR iqhubekele phambili.
Umthetho we proportional representation dina naso mama sifuna ukuthi uyengezelwe. siyabona ukuthi othongi somama siyavumelana uhamba phathi wonke ngenxa yokuthi kusingene kuma constituents into yasihlupha ngeyokuthi obaba vele basebenzisa imali thina vele asila mali even nxa singangene kuma constituents vele asiphumeleli. Mina ngimeleli iTshiredzi district abantu banivotelayo ngomama.
Osakhulayo uFelicitas Ncube ongenela umhlangano uthi abasakhulayo abangamantombazana kumele bangachiwa phandle kundaba zombusazwe.
Into ekhona ukuthi thina njengabasakhulayo abangamantombazana singafisa ukuthi sithole uncedo lokuthi sitshintshe imindset yethu kumbe sithole uncedo lokuthi sibe ngama leaders amahle, kodwa konke khona lokho esikufisayo kuqala kithi engqondweni zethu ukuthi thina sifisa ukuba yini, sifisa ukuba ngobani ezimpilweni zethu.
Udaba lwabesifazana labasakhulayo kwezombusazwe ezweni zimqoka baqhubeka belwela amalungelo abo akusisekelo sombuso ukuba amabandla lohulumende bawahloniphe loba nje ngemva kokhetho inani labesifazana abangene edale lephalamende liphansi kuhlanganisa labaphiwe ukukhokhela ingatsha zikahulumende kuthi kubukhokheli belizwe kulomongameli labasekeli bakhe ababili abesilisa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele ye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukise lamhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama lango 6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM 4930 6040 15460 laku 1885 kHz ku shortwave.
Inhlanganiso yamagqwetha akhankasela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights namhla ikhweze udaba lokuphikisa umthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube emthethwandaba weHigh Court. Igqwetha lalinhlanganiso uMnumzana Tendai Bithi nguye ohambe emthethwandaba emela olwela amalungelo oluntu njalo ongowenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association uMnumzana Mfundo Mlilo. UMnumzana Bithi uthi umthelo kaNcube lo kawukho emthethweni ngakho uthi kumele wesulwe. Umthelo lo uphatha abasebenzisa amakhadi abo ebhanga ukuthenga kumbe kubhadala kanye labathumezelana imali ama-electronic transactions ngesiNgisi. Akukaziwa ukuthi udaba lolu luzahlafunwa nini ngumthethwandaba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Ngakhohlwa iLife Talk lamhlanje sikhangela okuphuma ekuhlaleni kwedale lekhomishini ecubungula imbangela yodlakela oluqhamuke ngemva kokhetho okwadutshulwa abantu abayisikhombisa bafa ngebutho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi ezibona ngokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo zomhlaba zixwayisa ukuba uhlelo olukhuthazwa ngabebhanga lamazwe omhlaba ele World Bank Lokwa kiwa kwa matamu ama kulu kwele layos, ngalunga hlelwanga kuhlelula kokudala ingxaki enkulu kulelo lizwe. Umongameli Jovenel Moise wale Haiti ugcizelele ukuzinikela kwakhe ekulwiseni udubo lwenkohlakalo elizweni lakhe. Utsho lokhu ngemva kokutshengisela kwabantu besithi bafuna ukuba kwazi ukuthi imali yaya ngaphi eyokusetshenziswa kwezinye inhlelo. Umoise ubesenkundleni yokukhulumisana eTwitter esithi uhulumende wakhe usacubungula labo ababikwa abachaphaza leyo mali bangafunyanwa belecala bazajeziswa kanzima. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingwa yimuli eyodwa ukuthi iziphilise ngenyanga e-poverty datum line isikhwele ngamadola angamachumi amathathu kusukela kunyanga kaNcwabakazi kusiya kwedluleyo kampandula yafika kumadola angamakhulu ayisitshiyagalolunye lanye i-$591. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Comfort Muchekeza uthi sokunzima ukuhlela kuhle imali le njengoba intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka kumbe isehliswa nsuku zonke elizweni.
Sithi nxa umntele 591 sikhuluma ngeminimum yokuthi at least leyo umuntu will make ends meet. Nxa kukhulunywa nge-poverty datum line isikhathi esiningi iya-excluda lawa ama-luxuries ngikhonokho okuningi-ningi. But yabethu ukuthi umuntu aphile nje ethola ama-very basic necessities ukudla sikhangelela indawo yokuhlala kuma-identity suburb sikhangelela ukuthi layo every month bayasave mbijana yama-inisethi ukuthi kufuna umuntu ufuna ukuya esibhedlela sikhangelela layo ukuthi uyasave mbijana ekubhadalela abantwana for i-basic education.
Lizayilungisa nini njalo ukuthi ilingane lokukhwela kwentengo yempahla lokho kukhona?
Thina siyareviewa every month lama monthly reviews but while it's ama-surveys uyikhela ama-surveys every week just yenza ama-surveys then at the end of the month si average ama-weekly surveys lawana. Like what I said, with the first cut, we told our kids you could lay in the next year, you are paid for food. Which is the following week, we told you are in the first year. We are going to give you an example. Last week, I guess I told you a situation in the world, we said, I took a year right for almost $7. But that test not to pay a salary average of $4. Last week, we told you about what I said, some are cooking oil in 2 liters. Ngama $9 khathesi amashopu nxa ekhona uyathola ukuthi bathengisa nge-$3.99 figure yethu ngama-service e-1 week siyabe sikhangela ukuthi what is the average monthly trend yama-price. So sikhangela ukuthi end of October siyabe sesikompayila enye figure iyakwanisa ukuthi iqanse ukudlula lapha yakwazi ukuthi ibe khonapho or iyehle depending ngokuthi i-market isponda njani kuma-demand lama-supply.
Lo ngumnumzana Comfort Muchekeza, isiphathamandla senhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe, sixoxelayo ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uBekithemba Ndlovu uthi abafana bakhe bawulinde ngabomvu umdlalo wangensonto abazawudlala leqembu leHighlanders enkundleni yeBarber Fields koBulawayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndlovu uthi amalungiselelo eqembu lakhe ahambe kuhle kakhulu njalo abadlali bakhe bonke batshengise ukuba namadlabuzane kakhulu ngesikhathi bezilolonga. Uthi khona ukuba iqembu leHighlanders ngelinye lamaqembu amakhulu elizweni yikho kwenza bonke abadlali babe lo mdlandla odlala ngensonto.
Molangana abafana bonke bafokasile bayimelele bayilindile nale game yeHighlanders njengoba sikwazi sonke ukuthi iHighlanders itimu enkulu kakhulu lapha ebholeni leFlizimapu. So akula muntu ongafuniyo ukudlala against iHighlanders and ukudlala against iHighlanders kusho ukuthi uyabubukelwe ngabantu abaningi kakhulu and if you perform against iHighlanders akwaziwe ukuthi kuyini okungenzakala.
iqembu lebolayo sithi lihleze endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane le miklomelo elithumi lathoba munemunye kusele imidlalo emihlanu ukuba imidlalo yalonyaka yesigaba sekasilaga Premier Soccer League ifike emaphethelweni njalo iqembu lebolayo sithi kumele linqobe kuyo yonke ukuze liyale lilokhu lilethemba lokwala lidlala kusigaba se-PSL. UNdlovu uthi yena ikhefu elibekhona kudedelwa imidlalo yeqembu lesizwe lilakhe ukuba liphazamise abafana bakhe bona abanqobe iqembu elilwisa ukuphakamisa isicoco eseligi elengeze Platinum Stars emdlalweni wabo olandelwa yilo wangempela viki elandelayo.
Ibreak le ingabe isiphambanise kakhulu ngoba thina ngokufuna kwethu ngokufisa kwethu besifisa ukuthi aluba sithe siqeda ukudlala lengeze Platinum igame ye-Highlanders yalandela ngeviki ekade ilandela naliyana. But akusabanga njalo sihlezi 2 or 3 weeks siku break, so thina ngokwethu kusifisele emuva because bese singene kufomo yokuthi yokuzaba nzima ukuthi kube le team akade zasimisa.
Kumidlalo eminye eliselelayo kusizini yalonyaka iqembu lebulawayo City lizadlala leleZPC Kariba, eleyada, eleKFC United kanye leleMutare City. Kweminye imidlalo yesigaba sekasilaga Premier Soccer League ekhona kulimpela viki iqembu leZPC Kariba lizadlala leleKFC United enyamunga. Iqembu lengezi Platinum Stars lizanqikelana leleChapungu eBaobab. Iqembu leNicruit lizadibana leleFC Platinum ngaseAscott. Iqembu leChicken Inn lizadlala leleBulawayo Chiefs ngaseLuveve. Yonke le imidlalo yakusasa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu leMutare City Rovers lizadlala leleYada ngaseVengere. Iqembu leDynamos lizatshana leleBlack Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizemukela eleHerentals ngaseGibo. Kuthi eleJapane Mine lizadlala leleHarare City ngaseMaclass. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu uhlelo lokuba amaqembu basele kumncintiswano weChibuku Super Cup azadlala njani kusigaba sesemifinal luqhutshwe namhla esikodlweni iHarare. Njalo iqembu leHarare City lizadibana leleCapes United kuthi eleDynamos lizadlala leleTriangle. Inkundla okuzadlalelwa khona limidlalo ngkhona zizatshelwa uZulu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxa labeqembu elitsha labasakhulayo elizibiza ngokuthi Codebreakers abadabuka kwentuthu ziyathunxa koBulawayo njalo bacula umdumo weSoulful Hip Hop.
Ma Viki wonke ngalesi sikhathi silethulela izingoma zabaculi baseZimbabwe abanye basacathula abanye vele liyabazi. Nampo abanye ke abatsha beqoqoda enkundleni.
New school girl, I got a crush on you. Know that I'm not your type, I'm just an old school boy. Take mine, please let me be your man. Promise I'll love you, girl, in an old school way.
Salibonani lonke. Minika malami ngu Sikia wago Bulawayo eZimbabwe. Osebenza leqembu okuthiwa yi Codebreakers. CPS Codebreakers.
Touch your lips, I wanna kiss your lips, I wanna love you, girl, in an old school way, in an old school way.
Leli qembu libunjwe ngamajaha asakhulayo bese sikolweni. Abantwana ngibamangarubana ke bebancane kangaka baqale njani ezokucula?
Thina nje ama Codebreakers siqale ubuntu zokuhlabela early 2016, like yikho lapha esihlangane khona sonke sababathathu ama Codebreakers sibathathu. Saqala into zethu zokuhlabela kwangale officially to record. Recorder e studio of Just Pace Records. I Just Pace Records lay ikhona apha ngithi koBulawayo.
So let's be patient in our ancient love and make it happen.
I wanna
old school way, in an old school way.
Lushalo lwakho ke mlalelo othandekayo uhlelo Hoza Friday lama code breakers ke abahlabeleli abasacathulayo abahlabelela abatsha bona ke basebenza njani labanye ke lapha ke kwezomculo
sisazama ukusebenza labantu abaningi abahlukeneyo abanye babesincedisa khona kuyangithi how do we establish ourselves and of which manage ukuthi sisebenze le artist ele Zimbabwe elikhulu ele hip hop okuthiwa ngustana elihlala eHarare.
Kulezi nsuku abahlabeleli abaningi imiculo yabo ke kayizwakali ukuthi icula ngani. Laba ke ababa code breakers bathi ke owabo ke umculo ngokuthi balelizi abafuna ukulitshela laba abalalelayo.
Thina code breakers lesifiso sokuthi tshele abantu imusic yethu, like sicommunicate lawo ngemusic yethu, ngoba thina ingoma esizenzayo ziclean zile message. So sizama ukuthi sifikelele, sizama ukuthola abantu, sizama ukufika ukuthi imusic ekhona ikwazi ukunjani ukuthi ithole ithinte inhliziyo zabantu.
Sekhonsaka ingoma esimnandi kanje ku Studio 7. Lezi ngoma phela abantu babethanda ukuthi babezazi ukubana bangazithola kanjani ukuze baxhasane lani bali support.
Thina imusic yethu ikakhulu siyifaka kobo itholakala ku YouTube le SoundCloud. Buku sikhona njenge-CBS Nation 2. Twitter sikhona njalo @CodeBreakers GA3. Ku Instagram @CodeBreakers Nation. That my daddy didn't even notice. How did it feel when you knew you were ahead of me? I gave you love, I gave you trust because you paid me. Out of everybody.
Besila ma CodeBreakers. Kulolu hlelo what's up? Oh, the Friday. Isikhathi sangona bakwethu sesidliwe ngumangoye. Ngithi kini libe lempela sonto eli chukela ikabanamungeza Jesus Banda. Bye bye.
If they wouldn't cross the paddle for you, take a bullet for the people, for the battle for you. Too many people love your folly, but they don't value you. That's why they never know you, never see your delicacy. I'm sick and tired of people always trying, pulling me down. Try to grab my fate and always try to wish for my crown. But whoever tries to bring me down is already beneath. So I always give him chills, I see the haters gnashing teeth. To be frank with you, man, I've been counting losses since birth. I've been feeling like the most unlucky kid on this earth. Now I tell the world to watch my story paint up on these walls. Watch me go through all this game and live in my club bullet.
Yebo ke lapho lizwa iqembu labasakhulayo elizibiza ngokuthi Code Breakers. Bona ke badabuka kwentuthu ziyathunqa kobulawayo bacula ke umdumo okuthiwa yi soulful hip hop. Silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7. Hayi ke isikhathi savume kuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.